vachitaura pakuradzikwa kwemwana wavo baba vemushakabvu vafidelisi madzivadondo vatiwo mhuri yavo yarasikirwa zvikuru.
Harivhariki, hapana replacement. Aiwa, hapana replacement. Kuti munhu anga ari pachokwadi, munhu anga akati chino hachiti baba, hachiti baba, kana tichinoita chinoita. Munhu aimira pachokwadi, munhu anga asingashi. Zvandiyatoziva nomwana wangu iyeye.
Izvi zvatsinhirwawo nemutevedzeri wegurukota zvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza.
Isu sevatori venhau vemuno munyika tarasikirwa zvikuru naAbigail. Akasimudzira, akasenza basa iri. Isu kwatiri sevatori venhau tinoti anga iri hero kwatiri isusu, nokuti akasenza zvikuru muma organizations akasiyana siyana achisimudzira vatori venhau kunyanya nyanya vechikadzi kuti vaendewo pazvinzvimbo zviri pamusoro soro. Pamusoro pazvo ipapo akanga asina basa. Aisimudzira futi panyaya dzatinotidzo muchirungu media reforms.
Mutungamiriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa ndemumwe wevanoremekedzwa vaenda kunochema nekuviga muzvare Gamanya. Vatiwo mushakabva akabatsira hurumende zvakanyanya apo aishanda muhofisi yevaimbova mutungamiriri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai.
Aivamira kune matongerwo enyika kune vanotungamirira maMP kusanganisira maprime minister mapresident akatotisiya vamugabe vatsvangirai vakapfuura nemumaoko aabike. Ukaona uchiadvisa maprime minister nemapresident waitirwa nyasha namai. Ndo basa rakabata musikanawo. Nesuwo tiri maminista aict taipuhwa uchenjeri nanaabike nokuti aipa truth to power. Asa aibvumira ipapo, aipa futi power to truth. Nokuti vazhinji vari muzvigaro zvinoremekedzwa havadi kupa chokwadi simba kana kupa simba chokwadi. Uye aita zvose kupa chokwadi simba nokupa simba chokwadi.
Vachamisa varumbidzawo muzvaye Gamanya vachiti,
so kuuya kwataita vamwe anoti pane panopuwa 21 gun salute nebasa raakaitira rokuvakanyika rokusumudzira nyika. Anogona nga asiri pa Heroes Acre, but Heroes Acre yevanhu vanovaka nyika haisi panzvimbo, iri mumwoyo. Tinotenda kuti aita basa rakanaka mumwoyo medu akavaka nyika, akasumudzira nyika. Anga asinganyanyoita zvekuti bato rakati aida nyika yake. Nanyika haisi bato, vamwe anoti ndofira muzano, ndofira muchakati. Usafira mubati, fira munyika, nokuti nyika ndo ine simba, kwete bato. Bato harina basa, rakafanana nemota inokusvitsa ikaponja. Tora imwe uende kwaunodi. Nomunomire kwakwandodi hangu. Yaponja akataura, tora imwe yoende mberi.
Shamwari yemushakabvu amai Tambudzanai Jonera vati,
ndinoti kune shamwari yangu Abizorora Murugare, munhu nemunhu paanobarwa anozvarwa nechinangwa. And ndinotenda nekuziva kuti pakuzorora pake Abi chinangwa chake chaanga ainga pano pasi akazadzisa.
Varashwiti Mukundu vakashandawo nemushakabvu vatiwo anga ari chipangamazano.
Aive chipangamazano, aive shamwari, aive mutauri wechokwadi, aive mutungamiriri, aive munhu aibatikana nebasa rake achiita mukuperera kwake kwese.
Muzvare Gamanya vakamboshandawo kusangano Remedy Institute of Southern Africa Zimbabwe. Vafa vachiita basa rekubatsira masangano enhau kuti agadzirise mitemo yekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume, kana kuti magender policy, izvo zvakarumbidzwa nevazhinji. Muzvare Gamanya vasiya mwana mumwe chete, Ruvarashe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.